zvinonzi Vinca Juan yanga achishanda kuti sunge nhasi yakarongwa neoperizinonzi Marvel National Geo Special Agents like Portras ye-aerospace neNASA yekuZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe ana naAmerica nekuRussia yekuti paana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box, less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai. Nyakwe mvura, mapetiri anguvai, zvakanyanya sei, nekupisa matemperatures kuti anyanga tirekodhwa ka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years, information iya inenge ichikurudza kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei. Sezvamunoziva kuti tirira nguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaone kuti maforest avo achikupera mvura yavo chituriti ikamvura futi kana kune edwining system dzekuchaita mvura mvura yanova iyaiya kana kuchaita earthquake those satellites anopa information kana data kuti zi edwining sign. So a good department zvandasinde parini pandii kuagricati zvanenge vachiona matekeri nekuenda kwenguva temperature ivenda ichikwirana nezvimbo mazuva nemvura yachatandi nayo nezvenda sesini mazuva nehundira emazoni yadai kazi inenge iri information ichiende nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu munomurudi wezimbabwe veni vamwe will also benefit tanzuva yacho itsone mazvo imeteorological services ezimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizini institution yacho iri paUZT kune asenzation yezvanipeta izvozvo vakaenda kupan kutokyo kunotrena ikoko kuzivenchiyo yanga tishandira kudonza 3 anonzi macube satellite anonzi vadiki cube iUganda Zimbabwe ndeJapan bati I think a few minutes before launch, I had a problem with an alarm. I was going to go to the motor. So I was like, I was going to go to the motor. But it was a week. It's not as big as it. I told you, yeah. And very soon, in fact, I said, you know, the first time you see the video, you know, I said, you know, I said, you know,
muunga pamuenzaniso here ipapo
sezvakaita madrone madrone aende chamutevaka kudhara angaimiia mazuva madrone enongeyuzi ende masatirati waitukiiiacho iyoyo iriiyo dzekusenza na Elon Musk apo panenge achida kukambira mazatirati kudenda kuti vanhu vambobata chiindaneti bati yedu iyi hatiti kuikandira izvozvo pari zvino iri kukandira data reweather climate change nezvinhu zvakadaro daro.
Saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe.
What I know, the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars. And I said it's called the cube satellite. So zvinhu zvakatodizaina kudhara but now maengineers anenge akuprograma macomponent zvinhu. That satellite inenge ine kaamateur radio chinenge chicommunicator neground ichisenzana nekudenda